nengo idzinatu dzinoti vaAlec Tambo avo vanoda kumirira MDC Alliance inotungamirwa naNelson Chamisa musarudzo yekanzura Ward 4 nengo yeMDC National Executive amai Margaret Chakabuda pamwe navavingisai nerupandai. Vatatu ava vakasungwa nezuro ndokuvata muchitokisi usiku hwese vachinzi vakaita musangano pasina mvumo kwaapiri muward 4 mudhorobha remasvingo. Rimwe remagweta vevatatu ava vaphilip Shumba vati vatatu ava vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare amai Patience Madondo avo vati vabvise zviuru zvishanu zvemadhora emaRTGS pamunhu kuita kuti vatongwe vachibva kumba.
Dare ravapa bail kureva kuti vatongwe vachibva kumba uye vabhadhara mari inoita yo 5000 RTGS. Nyaya yavo yapfurikidzwa mberi akanzi vachadzoka mudare redzimhosva zvakare mwedzi unouya apo pachazotongwa nyaya yavo musi wa24 February.
Rimwe gweta ravo vamati mundere vati vatatu ava havasi kubvuma mhosva yavari kupomerwa vachiti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongero enyika sezvo sarudzo dzekutsiva vakadzingwa muparamende nemakanzuru dzava kuitwa musi wa26 Kurume.
Enda mukoti havasi kubvuma mhosva yavo nokuti vanoti pakati pavo hapana kana konivhina uripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance mumasvingo Muzvare Lee Mahachi vashoropodzwa kusungwa nekushungurudzwa kuri kuitwa vatsigiri vavo.
Isu seMDC Alliance Masvingo Province inotungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa tiri kushoropodza zvakasimba zviri kuitwa nebato reZANU-PF. ZANU-PF iri kuisunga nhengo dzeMDC Alliance nguva nenguva. Chinondishamisa ndechekuti ZANU-PF nezuro chaiko yakaita meeting yavo, vakaita musangano wavo, vakaita mirijonga, vamwe vakatotemwa kutaura kudai vamwe vanonzi vari kuzvipatara, asi hapana kana kunzwa kuti pakasungwa vanhu.
Kusungwa nekupinda mudare kwevatatu ava kunoitika pasina svondo mbiri. Imwe nhengo yeMDC Alliance vaJohn Mpanduki vekuBikita vakapamba vakatochwa kwemazuva maviri ndozosiyiwa vakakandwa padivi pemugwagwa kumashava. Gore rapera mumwedzi wambudzi imwe nhengo yeMDC Alliance vanyasha zvambe mawere vakafa kwagutu mushure mekurwa nevanonzi vatsigiri veZANU-PF. Asi sachigaro weZANU-PF Masvingo varodzwe nemavhenyengwa vanoti bataro ravo hariiti zvemhirishonga vachiti vanokoshesa kuchengetedzwa kwemutemo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.